Devolution Conference inoshanda pamutemo wakaiswa muconstitution kuti zvinhu zvinge zvichitongwa mumaprovince mavo mavari. For example, kana iri Manicaland, the provincial administrator neminister nevamwe vari mucouncil ndo voita zvinhu zveprovince yavo imomo. Havachamirira kuti zvinhu zvazvende kuHarare, zvadziri kuHarare, aiwa maprovince zvoitwa mumaprovince imomo. Zvinosanganisira kuti even mukupera kwebudget kwegore, provinsi yega yega inenge ine budget yezviri kuita muprovinsi mavo, and also makambani anonge achioparate ari mumaprovinsi mavo. Zvinoreva kuti atanga tisina makambani anoya kuHarare kunze hedhofisi iri kuHarare, hedhofisi inonge iri munzvimbo imomo muri kuitirwa chirongwa ichocho.
Saka iyi conference iri kuitwa iyi iri kukokerwa nani, uye vari kutarisirwa kuuya ndevakaita sei?
Iyi conference ndisu taronga tiri muno mu Second Republic of Zimbabwe. Taona mutungamiri auya nenjigere dzakati koshei achitaura about 2030 vision. Since constitution zvakataurwa zvedevolution, taona zvakakodzera kuti tisanganise vemabhizinisi nemacitizens anova vana veZimbabwe vane shungu yekuda kunzwa kuti devolution inobatsira pakuti chii munzvimbo mavo, and also vachipowo macomments avo, kwete yekushora but yekubatsira kuti hurumende kana ine pairi kutadza inge ichigadzirisa. Sanzati patinosvika 2030 nyika inonge yachena, yaakunge America in terms of zvinhu zvinova zvichishandika, kuvakwa kwenyika, makambani achishanda, uye mabasa anonge achicreatwa from maprovinces.
Vanodawo kuuya kuconference iyi vanofanirwa kuita sei? Vanobata ani papi?
Okay, tine vanhu, since conference ichange iri for free, toda mabookings. Vanofanira kubhuka, vanofanira kufona panhamba dzangu idzodzi dzinoti 0772 469 893, or nhamba dzagladis dzinoti 0772 675 810, oro kusenda email yakanzi admin@cipmz. Tiri kutarisa kushanya kwakazara makurukota ehurumende vemabhizinisi, asi tiri kuda vanonga vakonfirma kuti tinge tichizogonawo kuronga kuti zvinhu zvatadaidzira vanhu vanozokwana. Hatizodi vanozongoitawo madyira vanozogosongana navo pamugwagwa vasisi kuti aryai ndipfuure nepazviri kuitai vasina kubhuka.
Vanotarisira kubuda nei mukupera kweconference iyi?
Conference isisi tiri kutarisira makurukota ehurumende, izvo nemutungamiri tiri kutarisira kuti ange aripo. Tiri kutarisira kuti pange pachibuda maresolutions wawo hurumende ichipowo chiimbiso chaida kupa kuvana veZimbabwe in terms of devolution. Tozwowo vanospecializa vana muzvabhizinisi, madhokotera akaitawo zvedevolution nedzimwenzike, vachitaurawo machallenges anoitika padevolution. Asi papanopera chirongwa ichi tinoona maoko achisanganiswa achishekana, pachiratidza kuti 2019 patinomupinda tanga tichibotaura nyaya yedevolution and tichiparidzana chokwadi panotadzika toratidzana, asi panopera gore nyika inonga yapakanaka.